dzatu dzasangana kuincreasea panzvimbo inonzi Silabhusi dzichionesana maringe nenyaya dzekampeini yedu yekurwira mari dzekuti dzatinotambira dziwedzerwe uyezve kuti dzikwanise kubatana kugadzira maleadership structures emudistrict imomo unove urongwa hwatiri kuitira nahwo mumadistricts ese emuzimbabwe.
Chabuda mumusangano uyu ndechipi?
Chisungo chabudwa paincreasea ndechekuti hatisi kufanirwa kuti kumashure panyaya yekuwira kuti tipuwe mari inokwana kuchengeta mhuri dzedu. Increasea yataura kuti ngatiteyi patichasvika pakurangwa mabasa. Tichikurudzira kuti tipinde mumasiti topanogara kumahofisi kwava mutundu tichida mari yedu. Taenderera mberi kune vamadistrict tichinzwawo pfungwa dzavo. Increasea yaenderera mberi zveikasarudza utungamiriri wayo inosanganisira kepesetawo mutsva anonzi Muzare ana Achida achange achizoti aitungamirira urongwa hwese hwemudistrict imomo uye ava mudishi kuita neurongwa hweatrizi mumaposi ese ari mudistrict range.
Mataura nenyaya yekuti zvimwe zvatenderanamwa ndizvo kuronga kumboramwa mabasa, pana mazuva here atarwa, pana madates atenderanamwa here?
Havana kupa mazuva nekuti izvi kuchiri kunzwa pfungwa nyika yose, saka tinenge tichingorekodha zvavataura. Mazuva tichazenge takusunga tapedza kunzwa pfungwa dzemunhu wose mumadistrict ese ari munyika.
Ko hurumende zvayakati iyo mari yekunze haichabvumidzwa kushandiswa munyika, imi misangano renyu richiti rinoda kubhadharwa nemari yekunze, munozvifambisa sei papapa?
Hurumende iri kuda kuti tiparadzirwe income yedu, tiparadzirwe maservisi ese atatinawo, tiparadzirwe mapension yedu nekubvisa mari yekunze. Hatina hudokwa dokwa hwakanyanya hwemari yekunze, asi ndo yega chinhu chinobatika chinokwanisa kutambirwa nemushandi achikwanisa kudya, achikwanisa kuwanawo zvikwanisiro zvinodiwa kuti ararame semunhu. Saka isu tinoramba tichiti chero vakati haichakutengerwi isu, ngaiti masalari edu ngaangoramba akapigwa nemaunited states dollars position kana isiri mhosva, isu hatida kutenga nawo. Kana tikange tichinzi taakupiwe tikupiwa 500 US bank rate nhasi iri pa1:10 dava titi mu5000 RTGS pamudzi uyo kuti vanhu vakwanise kutenga vakwanise kurarama, nekuti zvingatotenga zvisemune zviri kuuya ari maimpot ende maimpot ese mapraise acho ari kutekwa zvichienderana nemari yese anenge ariko. Saka tinongodzisisi masalaries edu ngaarambe ari $3,000 kana vachizotipa madomestic currency inenge iri ichienderana nerate inenge iripo, nekuti masalari negotiation haangaitwe zuva nezuva pachinja rate muungana kuti vaitike musangano wechinzichinzi zvinhu zvashata. Rigarei tangowirikana toramba tichingochinja zvinhu zvachienderana nezviri pamaketi nguva iyo.
Sei muchifunga kuti hurumende ichakuteererai?
Hurumende inofanirwa kuti iteerera, nekuti basa rehurumende nderekuita zvido zvevanhu. Kana vachinge hurumende ikati yakutadza kuita zvido zvevanhu, haizii rehurumende. Saka isu tine chiyimbo chikuru chenitova chasvika pakutiteerera, nekuti vanhu vose vari kusvika vachiwedzera pakubatana panyaya dzatokutaura nyaya dzatokutaura sevarairidzi. Vakaimboridza kutiteerera, tinoona sekuti tatisina kuita groundwork yakasimba. Gwendo kunoro groundwork yataita tikuona kuti patinopedza urongwa hwatinawo tichange tanhezwi rakatisimbei kubva kuruzhinji rwevadzidzisi vemuzimbabwe, zvichaita kuti vamari vateerera nhuna dzedu tizogadzirisa.
Chii chamakuita kubva pano?
Tikumhanyidzana kuende kuenda kumadistrict akasiyana siyana kuti tikurumidze kupedzisa madistrict ose pakati pevhiki pino ino, tichakuita mamadistrict tinevictoria falls, tichange tichienda kunana urongwe vanhu tine madistrict akamuvuso. Ndorinokusvika kumusevesani tinofanira kunge takwanisa kuita mamwe madistrict mashanu tichiita urongwa humwe chete hwatanga tichiita painzizi. Tinoda kuti tiite nechinzichinzi kuti tipedze madistrict ese ari muzimbabwe tisati tatanga kuparura chirongwa chekuratidzira chinotera.